Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inopa mvumo zvikoro zvepamusoro-soro kukwidza mari dzezvikoro. Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisa nzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti haritambiri zvarongwa nebazi redzidzo yepamusoro kuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari yedzidzo asi isingadariki zviuru zvishanu zvemadhora pakotoro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesiti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro haifaniri kudarika zviru zvishanu zvemadhora.
Musangano yatakaita namavice chancellor namafees committee ari kutiudza kuti medical field malife science ine tuition fee ye up to 5,000. So mafees edu achaita between 3,500 ne 5,000 ndo tuition dzokuma university.
Asi vamurwira vati ma university anobhadharisa mari yaanoda pane vanoda kugara pachikoro.
Yokugara inonzi iri variable, it depends from institution to institution. Anditi munoziva kuti ukalegislata hatilegislati yokugara nokuti yokugara inodependa neuniversity to university nokuti mauniversity haagadziri chikafu.
Asi mutungamiri weZINASU vatakudzwa ngadzore vati havabvumirani nebazi rezvedzidzo kuti mari yedzidzo yepamusoro ikwidzwe. Vati zvinosuwisa kuti hurumende yaona zvakakodzera kukwidza mari yechikoro asi isina kukwidza mari dzemuhoro yevabereki vavo.
Zvekare taona kuti vamurwira vanenge vagadzirira kusangana nevarwi vezvedzidzo, saka pekudzidzira kwekudzidzira tinenge tiriko tichidemonstrator.
Vati zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vadzidzi vakawanda vatadzi kuenda kuchikoro, uye vati kunyange pakawana vanokwanisa kubvisa mari idzi hapana chinobuda nekuti varairidzi havasi kukwanisa kudzidzisa nekuti mari dzavo dzemuhoro hadzichakwani. Vakamboita munyori weZINASU vaAshley Pfunye vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neutungamiri weZINASU kuti mari yedzidzo
aiti the amount yaanobhadhara kuyunivhesiti zvinopedzisira zvasirizvisisiri reasonable because tichitarisa nemasalaries ari kuwana nemacivil servants, tichitarisa masalaries tinofanira kurangarira kuti education is a right yemunhu wese. Saka pane vaya vanobhadhara nevabereki vanenge vachitengesa malemon, so vanhu vese ivavo tofanira kumeka sure kuti education yedu inovapa a room to get educated.
Mumwe wevechidiki vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kuwedzera mari yedzidzo kunoreva kuti varombo havachadzidza uye nyika icharasikirwa zvikuru nenjere dzavo.
Saka hurumende tinokudzira dai yakwanisa kubatsira kuti mitengo kana kuti mari dzinobhadharwa kuzvikoro zvepamusoro dzinge dzichideredzwa ngechiwani kaone varombo vese venyika.
Asi munyori werimwe remasangano anomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe Congress of Students Union vatinashe katsidzira vanoti mari yatarwa nehurumende iri nani pane yanga yataurwa nemakoreji nemayunivhesiti.
But tinoda kungotenda minister nekugaidha zvisine hazvo nekuti kunyangwe iyo 5000 yacho inenge yakatiremei, but iri nani kudarika ma 12000 anga achamborewa. But ticharamba tichienge cha minister panyaya ya mbenge yakataurika yema government loans and ma government grants to the students, tichimeka sure isusu kuti munhu wese awana dzidzo zvisine nekuti anobva kupi oyo anowana zvakadii.
Zvikoro zvepamusoro zvakaita seGreat Zimbabwe University neMidland State University zvainge zvanyorera kubazi rezvedzidzo yepamusoro zvichida kuti vanoita zvidzidzo zvepasi zveundergraduate vabhadhare zviuru zvipfumbamwe zvemadhora, vanoita zvidzidzo zvemasters vachibhadhara zviuru gumi nezvina pakotoro. Kutaura kudai, zvikoro zvese zvepamusoro zviri kuita musangano nebazi redzidzo yepamusoro muHarare wekuronga mari dzichabhadharwa muzvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara kubva zvaratanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru weElection Resource Center Vatawanda Chimini vati zvange zvakakosha kuti hurumende itange yatevedza bumbiro remutemo yenyika zvakazara isati yatanga urongwa hwokurivandudza.
Government ngaiedze kuti zviri muconstitution zviitwe, kwete kuchinja zviri muconstitution. Hatisati tasvika pachinambwe chekuti zvese zvakataurwa muconstitution zvaitwa, and iconstitution yakatenderwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka government ngaitange yagadzirisa mutemo kuti unangane neconstitution, kwete kugadzirisa constitution kuti unangane nemitemo isina kumira zvakanaka.
Vachimini vatiwo vanokashikamadzwa kuti zviri kuda kusandurwa mubumbiro remutemo yenyika hazvinei nenyaya yakakosha yekuvandudza utongi hwejekerere. Vachimini vatiwo chakakosha pari zvino kugadzirisa zvakanzi zvigadziriswe nevaongorori vesarudzo dzakaitwa muna 2018 kuitira kuti zvibatsire panozoitwa sarudzo dza2023.
Zvese zvatiri kuona hapana chinhu chiri kutaurwa nehurumende chingabatsira kugadzirisa zvainzi zvinoda kugadziriswa. Takatarisana nesarudzo dzakabuda muna 2018. Muna 2018 hurumende yakadeedza vakawanda kuti vagozoongorora sarudzo yatakaita. Muongororo yavo vane zvinhu zvinopfuura 200 zvavakataura kuti zvinofanira kunge zvichigadziridzika.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka vashorowo zvikuru kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara.
Bumbiro remutemo ratinaro munyika rakagadzirwa nevana veZimbabwe pachavo vakaripasisa mureferendum yakaitwa muna May ya2013. Ibumbiro rakagadzirwa nevana veZimbabwe harigone kungombunyikidzwa kana kupazwa nezvanopi tichishandisa majority yayo muparamende zvisina vana veZimbabwe mukati. Bumbiro remutemo wenyika idhokumendi rakakosha chaizvo zvekuti hakuna pati kana musangano unogona kuda kushandisa majority yavo muparamende kuda kuvhiringa bumbiro rakagadzirwa nevanhu pachavo.
Asi munyori anoona nezvevechidiki muZANPF uye vari nhengo yeparamende yeGutu vapopuraito garepi vati sevamiririri vevanhu vari kugadzirisa pavanoona kuti pane dambudziko kana pane zvavanoona zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Hazvinei nokuti maelections kana kuti maobservers akaona sei, asi kuti isusu tiri kuona as tichiita realign constitution yedu tiri kuona panenge paina magaps. Tinoona pamwe panenge pasamiri zvakanaka pamutemo wedu wenyika, totokorekta ipapo, kwete kuti tichamirira kuti pachaita full implementation. It's a process yokuti tiite fully implement the constitution all the provisions kuti dzive aligned to the exit report kana zvatinoona isu senyika kuti zvinofanira kunge zvakadaro. Saka pose patinenge taonera kuti apa pamukotien medu pane gap kana kuti mune chimwe chatinofunga kuti hachina kunakira vana veZimbabwe, tinodzokera kuparamendi ka tovati munozviona here izvi, munofungei? Parliament zvino mirira vanhu, ndiyo inobva yaita decision
Hurumende yakatozivisa musi wa 31 zvita zviri pamutemo nezveurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika. Hurumende iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti munhu anenge achida kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake waanozotsvaga naye rutsigiro pamwe nekuwedzera makore ekushanda kwevatongi vematare vasati vaenda pamutyandigere. Gwaro rabudiswa neZimbabwe Election Support Network rinotiwo zviri kuda kuvandudzwa nehurumende zvinodzosera nyika shure uye hazviremekedzi zvido zvevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zangano re-European Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni gumi nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisana nenzara yakatarisana nenyika. Sangano iri rinoti mari iyi ichabatsira mukuwanira vanhu chikafu, kuwanikwa kwehutano, mvura yakachena uyewo kubatsira mukudzivirira mamwe matambudziko anokonzerwa nekusawanikwa kwechikafu. Mari inonzi ndeimwe yemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora ekuAmerica iri kubatsirwa nayo nyika dzekuchamhembe kweAfrica nesangano iri mukuwaniswa kwechikafu nemvura yakachena. Dzimwe nyika dziri kuwanawo rubatsiro dzinoti Zambia, Lesotho, Eswatini pamwe neMadagascar. Nyika dzakawanda dzekumawirira dziri kubatsira Zimbabwe nechikafu mushure mekunge yazivisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kuri kuita mvura mumakore adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga avanoti idanho rinotendwa zvikuru ratorwa neEuropean Union.
I think idanho roda kuti ritendwe zvikuru. Ndozvatinotaura zviya kunzi ndo inonzi humanitarianism, kureva kuti vanhu vanotarisa nduramo dzevanhu nekuona kuti vanhu vanorarama sei kunyanya pavanenge vari munguva dzakaoma, kunyanya dzakafana nedzekushaikirwa nezvekudya idzi. Saka ndodayira kuti tinoda kuti semazimbabweans tipe kukudza kwedu nekutenda European Union nechipo chavapa chakakura zvakadaro kunyika yekwedu.
Zimbabwe ine nzara inokwanisa kunge ichibata vanhu vanoita 7.7 million. Tichitarisa uwandu hwevanhu ivavo vari kuda rubatsiro muZimbabwe nemari yapiwa neEuropean Union, munoona paine bandiko rakadii rinokwanisa kunge richivharwa?
No, inoenda a long way mukubatsira, asi zvechokwadi ndezvekuti vanhu vari kuda rubatsiro vawandisa. Kunamata kwedu kuti dai kuri kunzi zvichida mvura manaira iri kumboita kune dzimwe nzvimbo, vanhu vakwanisa kuitawo zvinhu zvinoita kuti vazabvawapuhwa zvese. Zvinhu zvakadai nekuti mavegetables anogona kuchiri nyika yekuti vanhu havazonzi vari kupuhwa muriwo, vari kupuhwa sadza racho, opuhwa zvese. Vanhu vakakwanisa kudaro zvinochibatsira kuti chinhu chakaita sechibage ndonga chitengwe chakawanda, kwete kutotengerwa chibage nebeans zvese, zvinochiita kuti rubatsirwa rusasvike kuvanhu vakawanda. Asi tichitarisa tichienzanisa na 2008 munoona kuti 7 million hatinambobvira takaisvikaba kuti tive nevanhu vanonzi vanoda chikafu wakawanda zvakadaro. Saka zvinoreva kuti hatina kuri kwatingaende kana vanhu vari kupuhwa zvese, nekuti vanhu vari kuda rubatsiro vanyanya kuwandisa. Ihafu yepopulation yeZimbabwe. Saka that is dangerous and devastating.
Izvi zvinozoitika kuti mari inge ichengetedzeka ichisvika kuvanhu vanofanira kunge vachiwana rubatsiro?
Kuziva kwangu ini ndiko kuti masangano akadai sana World Food Programme ana WFPR vana havanoti madevelopment partners. Ukaona sangano randaisotungamira ini reChristian Care, vakanga vari vamwe vemabato anenwa pakati pehurumende nemaagencies madona aya. Chinoita kuti hurumende itende kuti vanhu vanofanira kupuhwa vachitariswa zviya zvinonzi zviri fair, zvinotarisa nidi, kwete kuti munhu anoepika kuti ndevebato ripi.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kwamurehwa neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzeparamende dzemuRussia dzatambira nhasi munhu ari kudiwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin kuti ave mutungamiri mutsva wehurumende. Mvura yanga yakamirirwa zvikuru yatanga kunaya munzvimbo dziri kumahombekombe kweAustralia idzo dzanga dzichinetsekana nemoto wanga uchipisa masango. Peni yatanga kuferefeta gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRudy Giuliani. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyika inogona kuguma yaenda kumazivanda dzoka kana pakasaitwa nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pemapato makuru anoti ZANU-PF neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi kwapa kuti munyika musagadzikane. VMDC vanoti vari kurambidzwa kuita misangano yavo nemapurisa uye vave kuda kutanga urongwa hwekungoita zvirongwa zvavo pasina kusuma mapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch ari kupomerawo hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Vashandi vehurumende vari kurangwa mabasa ukuwo nyika yakatarisana nenzara inotyisa zvaita kuti ive gangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF waPaul Munyaradzi Mangwana uye mutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora. Blessing atanga nekubvunza vaMonzora nezvematambudziko akatarisana nenyika uye kuti angagadziriswa sei.
Munyika muno muzvino hazvina kumira zvakanaka zvachose. Munoona ini kuti pari zvino hurumende yavamunangagwa inoda kubvisa constitution yevanhu, yoda kuisa zvigamba zve yobva tobvapo tiri kuona kuti even kunogara vanhu kukwane mabhinya anonzi mashurugwi ari kuuraya vanhu, havanyanyi kumbosungwa vanhu ivavavo. Tobvapo zvakare tiri kuona kuti mamwe mapato achida kuwanavo kana kuti achida kuita mameetings awo, kunyanya-nyanya MDC iri kurambidzwa kuita mameetings ayo, hakuna mareforms ari kuitika munyika muno. Pari panyaya yenhaurirano apa, nhaurirano dzinofanira kuitwa hongu. Asi chinofanira kuitika ndechokuti chinofanira kuita nhaurirano paina mutongi gawa.
VaMangwana, munoti kudini mashoko?
Isu hationi midi ya mutongi gawa, ndopatiri kupesane navo nokuti nhaurirano dzatiri kuda kuita ndedzokuti togarisana sei munyika medu, tovaka sei ikonomi yedu, togara sei sevana womunhu mumwe chete. Hatisi kutsvaka power sharing, hatisi kutsvaka transfer of power. Haisi nhaurirano iyo tataita sarudzo dzedu dziri mutezo dzeconstitution tiri kusangana in the next election pairi kudaidzirwa. Hapana nhaurirano, nhaurirano dzongoripo ndedzokuti kana ikonomi inobata munhu wese, chii chatingaita kuti ikonomi yedu iite zvakanaka? Saka vamunangagwa vakatitangaisa nhaurirano naawo mapato akada kuuya kunhaurirano. Saka nhaurirano idzodzo toripo, chatatomira ndechoti tizeupenbc kuti vambopetukawo vaita vana vezimbabwe vauyewo kudare riri kugara vamwe vachitaurirano.
Manzwa zviri kutaurwa izvo vaMonzora, hanzi uyai kuPoland.
Dambudziko riri kuita vanhu veZANU-PF nderekuti vakanzwa izwi rekuti kutaurirana pakati peMDC neZANU-PF vanofunga ivo kuti taakuda government of national unity, tinodawo kuita maministers, tinoda kuita mavice president kana maprime minister. Kwete kwete, isu nhaurirano dzatiri kutaura ndedzekuti zvinhu munyika muno zvakaipira vana veZimbabwe. Kwete isu tiri kuparamendi, kwete isu tiri kumapoliti bureau nekumanational executive. Vari pasi apa vari kunonga svosve nemuromo. Tiri kuona zvakare veZANU-PF vauda kuchinja bumbiro remutemo weZimbabwe. Tiri kuti ngatitauriranei zvinhu izvozvo, hatina kumbobvira tati power sharing kwete. Asi patinenge tichitaurirana paya, tinozivana isu neZANU-PF, tinozivana isu, vaChamisa vanoziva vaMunangagwa, vaMonzora vanoziva vaMangwana, MDC inoziva ZANU-PF. Saka kuti zvinyatsotauriranwa zvakanaka, seta zvanga zvaita President Beki zviya zvokuuya vachida kuenzanisa vanhu, zvinenge zvakanaka nokuti panoda mutongi gava. Hapana chinobuda kana pasina mutongi gava.
Vamangwana manzwa zviri kutaurwa nava
Monzora. Tandiswira navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegoshiyeta pasina mutongi gava. So ati we don't need mutongi gava kuti vana vezimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvi kufamba zvakanaka angotiwo apaindakamboapply kuti ndiite miting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana tingazviita sei hazvidi mutongi gava zvese. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobsonza.
Mangwana, vamwe vari kuchema chemawo munyika umu kuti hurumende iri kutonga ZANU PF inenge iri kukundikana kugadzirisa matambudziko evanhu vaya vari kufamba nemabhemba vachinzi nezita remadunurirwa mashuruga.
Ayo vari kutogadziriswa because mapurisa ari kuita basa ravo, vakatotumwa kuenda kunzvimbo dzose dziri kunetsa idzodzo.
Munyori wezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Svondo rino rinonzi raunza mufaro mukuru kuvagari vemumatunhu akawanda ekumasvingo zvichitevera kunaya kwemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji mumaruwa akaita seGutu, Bikita Zaka, Chirimwe nezinechiredzi vakange vaora moyo sezvo zvirimwa zvakanga zvapera kutsva nezuva, zvipfuwo zvichifawo nekushaya mvura. Asi pakutanga kwesvondo rino, mvura yakanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzekumasvingo, varimi vakawanda vakabva vatangawo kurima patsva. Mumwe wevarimi ava, Muraini rekwazvidzai kwaBhasera, vaGodfrey Madzikanda vanoti vange vaomerwa nekusanaya kwemvura.
Vanhu vanga vashungurudzika nokusanaya kwemvura, zvipfuwo zvanga zvaomerwa, madhamu anga aderera. Kuuya kwaita mvura kwapa relief yakakura kuvagari vekuno kwaGutu kwaBhasera. Tinotarisira kuti zvikaramba zvakadai pamwe tingawana gohwo rakanaka. Tinofara zvikuru nokuuya kwaita mvura iyi.
Murimi wekumwenezi vahlekandi Baloi vanoti minamata yavo yakanzwikwa nekuti mombe dzavo dzakange dzofa nekushaya mafuro manyoro.
Kwaunza donhodzvati memo yedu mukati meupenyu hwedu isi vagari vekumwenezi. Izvi zvareva kuti tava netariro kuti zvipfuwo zvedu, mombe dzedu dzava kurarama nokuti ndo pane upenyu hwedu. Naizvozvo tanga tava panguva yakaoma nokuti kurasikirwa nemombe, kurasikirwa neupenyu nokuti ndo pane upenyu hwedu. Mombe dzedu zhinji dzanga dzafa nokuda kwokuti mafuro kwakusisina, nokuda kwokuti mvura zvakare mumadhamu edu kwakakusisina. Saka pari zvino tava kukwanisa kuona kuti tava kukwanisa kuchipfuwa mbeu yedzakasara kuti upenyu hwedu huzova hunoendeka.
Vamwe varimi vazhinji vanoti zvirimwa zvakanga vari magore rapera zvakanga zvapera kutsva nezuva, nekudaro vakarasikirwa zvikuru nembeu iyo yave kudhura zvisingambobviri. Murimi wekuzaka munzvimbo yekwaBhukururu, amai Felistas Manatsa, vanoti vava netarisiro yekuti nekuchinja kwakaita mwaka yekunaya kwemvura, vachine tarisiro yekuti zvavari kurima patsva zvichavapa gohwo rakanaka.
Tarisira gohwo rakanaka nekuchinja kwakaita maclimate patterns neclimate change inongotaugwa iyoyi. Saka isu sevarimi tiri kutofara chaizvo kuti gohwo redu richaita mvura zvayauya muna January, kudai tinongoda 3 to 4 months chete kuti zvirimwa zvedu zvisvike. Saka hatingoramba chingonamatira kuti dei mvura yaramba ichinaya.
Kunyange hazvo vanhu vari kufara kuti mvura yave kunaya, vaThomas Mbetu vanoti hazvichina zvazvinobatsira nekuti nekudhura kuri kuita mbeu havachakwanisi kutenga imwe mbeu nepamusana pekushaya mari.
Zvakaoma hama yangu, nokuti pakauya mvura yekutanga takati zvanaka ndokubva tazamudzira nobva tatenga mbeu, ende mbeu yacho yaidhura zvisingambobetseri. Tapedza kurima kudero mvura yaya yakainda, hatina kuzokwanisa kuwana chouviri ipapo. Saka zvese zvakatsva. Kuti tichidzokorora iko zvino nemadhuriro anoita mbeu, handifungi kuti inini vakawanda varimi tichakwanisa kuti tingarimazve. Ende futi mombe pakauya mvura iya dzimwe dzacho dzakatofa. Saka chipani changu kuti chichakwana hachichakwani. Saka zvinotoreva kutoti aiwa gorere dzara reyarauya tadzokera munzara.
Bazi remamiriro ekunze rinoti nzvimbo zhinji munyika dzichange dzichiwana mvura yakawanda yekunaya. Bazi iri rinotiwo nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika dzakaita semasvingo, Matabeleland South neBulawayo dzingangoita mvura ine mabhanangana nemafashamu. Kusanaya kwemvura gore rakapera kwakodzera nzara muvanhu, uye mombe dzinopfuura zviuru gumi nemakumi mashanu mudunhu remasvingo dzikafa. Izvi zvakasiya vanhu mazana manomwe zviuru mudunhu iri vachida rubatsiro rwechikafu. Sangano reWorld Food Program rinoti munyika mose vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa. Ndokana nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Pasocial media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika uyezve zviri kuitikawo munyika yeAmerica pari zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muwashi.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inopa mvumo zvikoro zvepamusorosoro kukwidza mari dzezvikoro. Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni gumi nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisana nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of